vabiti vanga vari kumashonal and central pavari kufambira nyaya dzebasa redu recitizens coalition for change pavablokwa nekunetswa nevanhu vezanu pepa vangashandisa mamachets matombo vachikandira nekunyaya yekuti zanu iri kubvunduka nyaya yekuti musangano watekeshera kumamisha vanhu vari kuembresa nyaya yekuti munyika muite shanduko asi CCC takataura kuti kumaruwa tinofamba tichimobilize vane kudzidzisa vane kugadzirira sarudzo dziri kuuya ndosaka ZANU-PF yakushandisa mhirizhonga ZANU-PF yapererwa kwese kwatiri kufamba
saka izvi zvinosiya papi bato renyu vasiziva munyaya dzemhirizhonga
isu takataura kuti one of going to be tempted kuti tiuye kunyaya yeviolence ndosaka tichikurudzira vanhu kuti munyika muite runyararo vanhu vedu havafanhi kutya vanhu vedu vari kunzwisisa kuti tinofanira kufambisa basa rekuti munyika muite shanduko nekuti kushanduka kwenyika kunobetsera nevezanu kunobetsera ruzhinji rwevanhu vezimbabwe